Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 10, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaJacob Ngarivhume vanoendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa. Vamwe varimi vomhangarira kambani yefodya iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222, zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 7429. Nezuro vanhu vanoita makumi mana neumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri nevatatu 23 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Gumi nevasere 18 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine gumi nevapfumbamwe 119. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 5442. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakaendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa vachitsanangura zvakapa kuti varatidzire vachizosungwa nekuendeswa kujeri kwemazuva anoita makumi mana nemashanu vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Chikwata cheANC chakasangana nebato reZANU-PF chikati chichazodzoka kuzotaura nevanopikisa pamwe chete nemasangano akazvimirira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNgarivhume.
Tsamba yedu vaZulu yenyunyuto yataendesa kuenvoy yeANC ndeyekuti chekutanga tiri kutenda isusu kuti muZimbabwe mune kusagadzikana kukuru patingati crisis pachirungu. Saka isu tanga tichiti aiwa zvemuZimbabwe zviro kwazvo mune kusagadzikana kukuru, mune zvineswa zvikuru zviri kuitika.
Zvineswa izvi zvauya sei uye zvingagadziriswa sei?
Zvineswa izvi zviri kubve panyaya yekuti chekutanga nyaya dzecorruption hadzisi kugadziriswa. Vanhu vari kuba havasi kudzose mari ende nyaya yecorruption yaita kuti nzvimbo dzinoshandirwa nehurumende dzese dziite inonzi institutionalized corruption, kurekuti corruption utori mudzi wakadzika mumabazi ehurumende. Tikazowirirana zvakare futi isusu kuti nyaya dambudziko guru kana kusagadzikana kukuru kuri muZimbabwe kuri kubve munyaya yekubvutwa kana yeviolence nekubvutwa nekupondwa nekurohwa kuri kuinzwe vanhu.
Ndiani vamuri kupomera mhosva yekuita mangoromera?
Zvichibve kuhurumende kana tingati state. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakodzera kusagadzikana kukuru kuri muno muZimbabwe. Tikazoti isusu zvakare mutsamba yedu kusagadzikana uku kunogona bedzi kugadzirika kana vane Zimbabwe taise musoro pamwe chete tikauya tikabatana tikagona kuti isusu togadzirisa sei tichibatsirwa nemuyananisi asina maoko akasviba muyananisi akazvigadzirira kuti agamuchirwe nevari muhurumende nevari kuopposition nevari kumabhizimusi nevari kucivil society nyaya haizi yekunzi mapoliticians agadzirise bedzi saka ndoo mamwe masolution kana kuti zvetaifunga zvetanyorera kuti ndoo zvinogona kugadzirisa nyika kuti ipfuurire mberi.
Asika bato riri kutonga reZANU-PF rinotiro munyika hamuna dambudziko. Uyewo vanenge vachida zvinhaurirano ngavauye kuPoland.
Iroro ndoo dambudziko racho manje rekuti vari kuramba kuti hapana dambudziko. Ndoo panotaridza kuti pane dambudziko guru raitike munyika yedu. Kwavari kutaura kuPoland uko, vanoti vanhu uyai kuPoland. Ndoo zvetakataura pakutanga kuti Poland hazvingaiti kuti iwe ndimi murudo kuyananiswa. Moti varudo kuyananiswa pachenyu ndimi munonga makutoti ndisitotungamira ndini muyananisi wacho wotambe bhora uchiti ndini referee ndini defender ndini keeper ndini striker unonga uchingoridzira opponent yako akaribata wobva watoridze pembe woti ngaritangwe pacha hazviiti izvozvo saka tarisiti kubatsirwa vanhu vanogona kubatsirwa kana paite maoko ari kunze akachena yekuti vese vari kuda kuyananiswa vacho mapoka ese anopikisana anonga akazvigadzirira kuti aiwa zvinoita uyu tinomugamuchira kuti muyananisi ane maoko akachena panyaya iri pano.
Munotiwo kudii dedanho reANC rekuti ichazodzoka kuti itaure nemamwe mapato ose nemamwe masangano akazvimirira oga?
Kuti veANC vataure nemapato anopikisa nemapoka akazvimirira oga ndoo zvavanofanira kuita chaizvo chaizvo izvozvo isuwo ndoo zvatinotoda asi dambudziko bedzi riri pakuti nguva yavari kutora iri kuratidza kuti hapana chimbi chimbi mukuita kwavo kuti vagadzirise zviri kunetsa you know iko zvino kuuya kuno ndokwechipiri kushanya kwavaita ndokwechipiri vachiuya vachidzoka vachiuya vachidzoka.
Saka munoda kuti vaitese
kuvadi kungozvibatanidza iko zvino vati vauya kudai vaibva vatoone mapato acho ari kupikisa nemapoka akazvimirira oga votofambise nyaya dzoende mberi saka isu hatizi kufara zvachose nokuti vanoti vanodzoka mushure memwedzi mwedzi wakawandisa zvinhu zvakawanda zviri kuitika process yekuti nyika igadzirike yaifanira kudai yakutofamba ichipfuurire mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro chikwata chebato reANC chakange chauya muZimbabwe kuzvidza hurukuro pamusoro pezviri kunetsa munyika hachina kusangana nevanhu kunze kwevakuru mubato reZANU-PF izvo zviri kushorwa zvikuru nevanhu vazhinji. Mukuru wechikwata ichi uye vari munyori mukuru weAfrican National Congress vaAce Magashule vakaudza vatori venhau nezuro kuti chikwata chavo chichadzoka zvekare kuzotaura nevemapato anopikisa vemakereke vanomirira vashandi nevamwe vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hapana chavange vakatarisira kubva kubato reANC sezvo nyika yeSouth Africa iri iyo iri kukohwa pakuru kana Zimbabwe iri mumatambudziko akadai.
Zviri kunzwa kuti tangozivawo vasati vasimuka kuti vakanga vati vari kuzotaura neshamwari dzavo dzakarwa hondo sevanhu vakarwarwa hondo asi semaonero angu tanga tichingotarisira pasi pezvisipo nokuti kubva nechekare vana Tavumbeki vachiriko vana Zuma vachiriko hapana chisido chavakaratidza chekugadzirisa nyaya dzemuZimbabwe totinge tichitofungira kuti kuda vahondo vari kutobhenefita nedambudziko ratinaro nokuti uko kune lebha yamahara zvekare musika wavo mukuru muAfrica iZimbabwe saka handifungi kuti vane chido chekugadzira saka taachingotarisira wongoona kuti ngavangove unotaura nevanhu vavo vekuZANU vodzokera hapana gokuru vahwandira tanga tichitarisira.
Ko zvino zvoitwa sei kana nyika dzakaita sana South Africa dziri dzo dzinomira pakati pekuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe? Zimbabwe yoita sei?
Ku South Africa kune inonzi constitutional democracy yemapoka akawanda. Ivo hurumende yavo ina mapoka ese AFP DA nevamakadai. Saka ava kana vachitiwo vari kuzotaura nenhingi nezanupf ngavati ngativarege vataure nezanupf nokuti handiti vanoziti manationalist. Saka ngavataure nezanupf isusu tiri kuti South Africa sehurumende ngaiuye sehurumende yatumwa nesadic yakabatanidza mapoka ese ari muhurumende yesouth africa vachizogadzisa kunoku ava vazotaurawo nevanoti varwire hondo izvo ndezvavo nokuti hatitibatsire kuda kana vagarwa hondo because handizivi kuti hondo yavagarwa ndeipiwa vanhu veanc asi vari kuzviti marevolutionary manationalist but revolution hatingavaise ikoko
ko zvino zvoitwa sei vangwenya nokuti nyaya iyi nyaya iyi yoramba ichingoenderera kwemakore nemakore sekutaura kwamaita kubva panguva dzana Thabo Mbeki nanhasi chero angouya muchigaro chomutungamiri wesouth africa vanokuita zvimwe chetezvo saka toita sei South Africa iyi
tiri kuti chekuti sevanhu vanozvitongawo vari sovereign hapana zvatingaita semazimbabwe asi iyo pressure mutsindo uri kuitwa nenyika dzimwe dzakatikomberedza mawestern countries mitsindo iri kuitwa musouth africa neeff nedemocratic alliance neifp mitsindo inoitwa nemaboka akazvimirira ega ekusouth africa nemuzimbabwe ndiwo achaita nokuti south africa yakakosha muregion yedu saka ngavamanikidzwe South Africa ngaisimanikidzwa kuti vochitumidzira vamiririri vehurumende ichinzi inoda kuti ibatsire ngaiwe yakafuga chadi kana gumbezi rehurumende yesouth africa neau nesadic ndo maonero andirikuti avawande
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe varimi vakatengesa fodya yavo kukambani inonzi Interroll Tobacco Flows iri muHarare vari kuchema kuti kambani iyi haisati yavabhadhara mari dzavo kubva pavakatengesa fodya yavo muna Chivabvu gore rino. Mumwe wevarimi vaita dambudziko iri ndiva Andrew Katiza vanobva kuMount Darwin avo vakatengesa fodya inorema makirogiramu chiuru nemakumi maviri nemashanu kuInterroll Tobacco Flows kuWillowvale muHarare. Vakatiza vanoti ivo nevamwe varimi vaneta nekufambira mari yavo pasina chiri kubuda izvo zvakazoita kuti vaende kumapurisa. Hatina kukwanisa kubatawo mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi varimi vane chitsama vanonzi vave nemasvondo maviri vachirara panze pekambani iyi. Ngatinzwei vakatiza vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kunetsekana nenyaya yekusawana mari kwedu patakaita kuInterroll kambani yatikatengesera fodya nyuma yanga yanzi uye kuzotaura nesu yakati hakwanisi kutaura nesu akamirira kambani iyi sezvo ane mukuru wake waachazinga achiuya naye uyo auya naye nhasi chitatu kumapurisa paSouthaton police station nhaurirano dzazoenda mberi nemukuru uyo auya akamirira Interroll inonzi vamuvindi avo vakurumidza kuti vachafonera madirectors avo kuti vanzwe kuti mari dzitenge dzichibhadharwa varini. Mushure maminiti angaite 30 vadzoka vaine anza yekuti vanzwi ivo kuzosvika musi wa6 September mari iyi inenge yabhadharwa maakaunti yevarimi vanova vasina kunge vabhadharwa. Asi chinyaya kuti kaisamadza isusu ndechokuti makambani anopiwa amaraisinesi ekutenga fodya anofanira kunge aine mari dzakakwana.
Saka ndimi chete here musati makwanisa kunge muchibhadharwa mari yenyu?
Pane varimi vakati ko vasina kunge vakwanisa kuwana even RTGS yavo iyo yakange ine rate $1 to give the RTGS dollar. Asi ndozvino mukatarisa $1 iri rava 1:83 zvinotaridza kuti akarasikirwa ne vanoviye mari yake kuzvina isina urimo kuti chanwe chitenga
maifanira kubhadharwa sei mari yenyu vakatiza
ndimo kutemba kufodya kana kuzvitika ndizvo first 24 hours muri mafanga wana RTGF yake then after 22 hours anifanga ngawana yidura yake zvino mukatarisa kubva muna June kusvika iko zvino pane ma 72 hours mangani izvi zviri kunyanya kuti vakabata zvikuru uye nyangwe vamuvimbi vati pachivimbiso kokuti kusvika musi wa30 inenge yabhadharwa chii chiripo chinoita kuti isuwe titi izvi ndizvo chaizvo zvinenge zvichiitika nokuti mapromisi awa awanda anopfuura matatu kana mana yadopiwa yepadyo yaitiye kusvika musi wa7 mari iri inofanira kunge yabhadharwa 7 September asi kusvika iko zvino 7 September yaabhanakana takambobhadhara
imi makatengesa fodya yakawanda zvakadii
ini ndakakumisa fodya yakasvika iyo 1025 kg yakakwanisa kundibudisira US dollar 1300 inova ndiyo inaro yaisati yandibhadhara maarati US dollar dzangu akabhadharwa kare asi ndakabhadharwa wangu ndisirotonge ndambopona kwe2 weeks dzakatedza kuita presha kuti mari iyi
avo vange vari mumwe wevarimi vefodya vanoti vari kutadza kuwana mari dzavo vaandrew katiza vari parunhare kumount darwin najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi zimlive.com ine nyaya pamusoro pekudzokera kubasa kwaitwa nevakoti avo vange vari pakuramwa mabasa kwemwedzi mitatu vachiti vanoda kupa gurukota rezveutano vaconstantino chiwenga nguva yekugadzirisa zvinhu muzimu live mekare vachiwenga vanoti hurumende yave kurambidza vanhu vezimbabwe kuenda mhiri kwemakungwa kunorapiwa vachiti nyika iri kurasikirwa nemari yekunze yakawandisa pamusoro peizvi daily news rinoti magweta emutevedzeri wasachigaro vemdc alliance vajob sikala anoti vasikala vave kurwara mujeri mavari uye vanofanirwa kuonekwa nevana chiremba nekukurumidza vasikala vari mujeri rechikurubhi vakamirira kutongwa nemhosva yokupesvedzera kuti vanhu varatidzire zvine bongo zvozvo yave nguva yenyu vateereri yekutaura mega zvamunofunga
utongi hwezanu pf chaihwo chaihwoka kutonga nedemo kutonga nedemo chaiko chaiko nyika inganzi haina matambudziko namasiyira iri kuita nyika vanhu vasina matambudziko vangasiya nyika yavo zvakadaro shuwa vanhu ngavasadaro vana vevamwe vanhu nekuti kana nyika isina mutungamiriri haina imombe dzisina mufudzi chaidzo chaidzo zvakaoma
vamunangabva hapana chinhu kana kuti iri munyararo ravangada kuchengetedza bhozi pazorayawo masoja aiwa masoja iwo akambotouraya vanhu kumashure amanditi wai vakatadza kurwadziwa nazvo vazorwadza ngu kai paurayawo musoja aiwa vangazviona sedii rekuti dzimwe dzengwa in another ways kwaza kuti ivo vanoremekedza vanokoshesa masoja kudarika vanhu vari munyika so that vamunangabva because masoja chetoti vanhu varwe vanozvara masoja ndechekuti vanhu is agenes ngearmy because munhu akatona army anobva atanga kutovhunduka pane kuti masoja atidziviriri so that's why vanhu ivavo vakasvika pakuuraya soja vanga vatori nepfungwa yekuti masoja ndoanouraya vanhu voto revenge is a sort of revenge
tanga ndokwazisai vese vashamarari vedu vestudio 7 ndichipindura panyaya yavachiwenga yekuti vanhu vasaenda kunorapiwa kuze kwenyika varapiwe munyika ndinoona sokuti ini vava kunyanya kuwandigwa namabasa kuita kuti vasachafunga zvakanaka nokuti ivo ndivo munhu anoenda kunorapiwa kuze kwenyika hakuna zvomwe munhu anogona kukwanisa kuenda kunorapiwa kuze kwenyika vazhinji vevanhu vari kungofa varimewo munyika vachishayiwa mishonga muzvipatara saka kana vachisimudza ivo mashoko kuti vanhu vasabuda kunorapiwa kuzvito nyika. Ndoona sokuti kuwandikwa kwavaitwa namabasawa kuti vatungamirire mapato akawanda wanda apa kuvazvirikidza musoro.
Ah, vana veZimbabwe, ini ndati manje tongonzwa kuti nzii paita vanhu vauraya musoja asi havazikamwe. Havazikamwe sei? Izano PF varume. Mamemba of parliament nemakancellors AMDC alliance vakaenda kwakupe makazvikanyira mega musasora vanhu mberi uko. Inonzi Zano PF. Ndiyo yaakutaura nhasi kuti taakureversa minda. Tava kubhadhara vamafarmers atakatorera aya. Mari mwezuro ndo paunonzwa health minister vachitivo hatisi kuenda kunorapiwa abroad nokuti vapora. Kana vangorwara futi vodzokera kuChina zvinovhurwa futi. Ndo varume vaya vanoramba vachikundeesai. Saka vanozivai zvinhu izvi. Isi tinoteerera vachamisa. Vachamisa vakati come and invest in the country. Vanhu vanouya nouwandu hwavo. Saka vanhu muchazochema papaya. Vakaenda kwamuonzora ndinokunzwirai urombo. Musavenga vanhu kana parofu vachakudzingai nokuti hamuna batsiro munotengesa.
Hello vanhu vestudio 7, makadiko makadiko murezimbabwe uko. Ndinoda kumbotaurawo zvangu pamusoro pevanhu vekuZimbabwe. Kuti vanhu vekuZimbabwe sei muchinzwira masoja nemapurisa imimi vari kurovai vari kupfuurai. Kana musoja abayiwa kuZimbabwe abayiwa nemusoja. Kana musoja abayiwa kuZimbabwe abayiwa nemupurisa nekuti hakuna mwana weZimbabwe ari mupurisa asiri mupurisa kana kuti asiri musoja ane pfuti mumba make. Saka kana musoja achinge abayiwa kuZimbabwe ka musamubatsiri bhozi ndo vanhu vakaurayai musi wa 1 August. Vanhu vari kukuponda izwa nezwa muchivaudza chokwadi. Saka kana ivo vakupandukirana pachavo kana ivo vakudenhana pachavo imi movabatsira muri kuvabatsira chii? Siyai kana masoja vauraya nemasoja kana mapurisa vauraya nemapurisa. Siyanai musavabatsiri vabatsirane wega. Ko imimi mukarohwa wani handiri kukubatsira namega? Hakuna kana mupurisa wani watakamboona akambobatsirawo masivilians.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadomwa nemutungamiri werimwe bato rezvematongero enyika kuNorway kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore ra2021. VaChristian Tribring Jed verimwe bato rinonzi rakanyanyisa kuva kurudyi kwezvematongero enyika kana kuti far right vanoti vaTrump vakaunza runyararo munyika dzeMiddle East apo vakakwanisa kuti imwe nyika yechiArab yeUnited Arab Emirates itange kufambidzana neIsrael nokutumirana vamiriri venyika dzavo. Vanoongorora zvematongoro enyika Dr. Roderick Machekano vanoti havaoni komiti inosarudza munhu anopiwa mubayiro uyu ichitora kudomwa kwavaTrump sechinhu chikuru. Vanoti zviri pachena kuti vaTrump havana zvibvumirano zverugare zvavakaita vachiti dunhu reMiddle East rinogozha pakuti hapana kugarisana kwakanaka kungaitika kunze kwekuti nyika dzose dzechiArab dzabvumirana pamusoro pezvirongwa zvinobata nyika yePalestine.
Izvi zvinokashamadza
kuedza chaizvo ino Nobel Peace Prize yatinoziva tose here tisingazivi kuti vandomiwa nani and uye peace dzavaita ndedzipi zviri kutondishamisa kunzwa mashoko akadai zvinoitika ndezvekuti kana tichitarisa mapato akaita seiwayo kana nomuno muamerica tinoona kuti kune vanhu vanotsigira vatrump vanhu vemuhlobo iwoyo ndo vamwe chete vaya vanenge vachi vatingatiso ma, kana kuti maskinheads kana kuti vanhu vane rusaura and zvinooneka izvo kune dzimwe nyika nokunana europe munana germany naiko kunana norway vanowanikwawo gurupu doko doko iroro revanhu vane pfungwa idzodzo saka hazvingashamisi kuti zvinhu zvavanenge vachiita
vavadoma vanoti vatrump vakaunza chibvumirano chekugarisana zvakanaka kana kuti peace agreement pakati peUnited Arab Emirates neIsrael hachisiri chinhu chinogona kuti munhu apiwe mubayiro uyu here ichi
tichitarisa kuti vari kutizvo vatrump vakaunza runyararo pakati peIsrael nemaarab countries hapana chatati taona kavo tinoziva kuti zvinhu ikoko zvinogona kungochinja within kana adei chaiyo vanhu vanenge vaakutotasurana saka peace yakaachivha ikoko hatisati taiona ingangova peace yepabepa yokutaura but maziviro atinoita nesituation yepakati peisrael nemaarab countries zvinhu zvava zvemakore izvi zvokuti kuti zvinzi pai zvapera nhasi handina tarisiro nazvo saka handioni kuti chavanodomegwa kuti kwai dai vapuwa peace prize ndezviti apa tisati taona project yacho
iyo komiti inoona nezvekudomwa kwevanhu vanofanira kupiwa mubayiro uyu venobel peace prize committee munoona sekuti ichi chinhu chavangakwanisa kutambira here sechakakodzera kuti vatrump vapiwe mubayiro uyu
committee vanhu vane vakavhurika pfungwa vanoasesavo situation vachilooka at all the facts zvinhu zvinovhotegwa asi handioni vachivhotera zvinhu zvakadai nokuti ivo vanotarisa genuine work basa chairo rinenge raitwa richishowa maresults kuti pano papromotwa zvinhu zvine peace nokuti kana tichitarisa mabasa avatrump vanova vatoparadzanisa nyika dzakawanda even nenyika dzaidyidzana neamerica neeurope vanga vachingobvonyonga izvose izvozvo saka handifungi kuti pane unomboona peace yakaunzwa navatrump
vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muwashington dc nestudio 7 Chokwadikani rudo gunombokonzera kuvhaira kusvika zvinhu zvaipa veduwe bigi zvanje nekambo kake rudo ndimandivhaidze sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 mutungamiri werimwe bato rinopikisa vajacob mugarivhume vanondesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yesouth africa vamwe varimi vanomangarira kambani yefodya iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka